Izvi zvabuda mushure mekuongorora mushandira pamwe pakati peUNICEF nebazi redzidzo yepasi wakaitwa pachikoro cheWesley. Mutevedzeri wemukuru wechikoro cheWesley Primary School, amai Ndombizodwa Mareva, vati kushanda pamwe chete kwebazi rezvedzidzo nesangano reUNICEF kuri kubatsira zvakanyanya vadzidzi. Vakati kunyange panga pakavharwa zvikoro nekuda kwedenda recovid-19, vadzidzi vavo vanga vari kungodzidza vari kudzimba kuburikidza nechirongwa chelearning passport.
Tanga tichibatsira pakuti tanga tichifamba tichitoteera silabus tichitoenda vana vachitodzidza tiri kulockdown, especially grade 7 edu. Vabereki vakaratidza kuzvifarira nokuzvisapota zvekuti vanhu vedu vanga vachidzidza.
Amai Mareva vatiwo sezvo vana vechikoro vawana mukana wokudzoka zvakare kuzvikoro, vari kutora matanho ose anotarisirwa kuti vadzivirire kupararira kwedenda recovid-19.
Zvino zvakazvo takapiwa kuti titeedzere nevekuhealth. Tinazvo zvese, takatenga mamaski, zvivharo zvepamuromo, masipo dzekugezesa, tikaisa manzvimbo dzekugezera pese pese. Tinotora temperature pagedhi vanhu vachipinda tobva tavagezesa. Vana vedu vanoziva kufamba vakaparadzana. Mumaklasi medu takamaka ma1 meter kuti mumwe nomumwe mwana anga ari pake ega.
Mushure mekuongorora madzidziro ari kuita vana paWesley Primary School, munyori mubazi rezvedzidzo amai Tumisang Tabela vati vari kugutsikana nematanho ari kutorwa nezvikoro zvakadai seWesley Primary mukusimudzira kuti vana vadzidze vakachengetedzeka kubva kucovid-19.
Chokwadi ichi, Westley ndechimwe chezvikoro chakaterera kuti chiite sei, uyezve vana varipo vari kufara kuti zvikoro zvavhurwa, vari kutivimbisazve kuti vari kuda kuti vaenderere mberi neupenyu hwavo.
Mukuru weUNICEF muZimbabwe, Dr. Tajdeen Oyewale, vatiwo vanofadzwa zvikuru nekudzoka kwevana kuzvikoro. VaOyewale vatiwo sangano ravo rinoda kuti vana varambe vachiwana kodzero yedzidzo kunyange zvikoro zvavhurwa. Vatiwo zvakakosha kutora matanho ekudzivirira denda recovid-19 kuitira kuti vana varambe vari muzvikoro.
Here at the Westley College Primary School, a great feature here is that the children are left. Even when the school was shut down, this was one of the schools that was able to avail alternative learning platforms like the learning passport to continue learning. This morning we also interacted with children who showed us how they managed during COVID, but more importantly, they showed us their resolve to continue to observe all the protocols so that the school remained open.
Pano paWesley vana vari kudzidza kunyange panga pakavharwa zvikoro. Chino ndechimwe chezvikoro change chichiita zvidzidzo kuburikidza nechirongwa chelearning passport. Mangwanani anotaona nekukurukura nevana vachiratidza kuti vari kuzvigona sei munguva ino yedenda recovid-19. Varatidzawo kuti vane chido chekuramba vachitevera zvinodiwa kuti chikoro chirambe chakavhurwa.
Chirongwa chelearning passport icho chakaparurwa nebazi rezvedzidzo pamwe neUNICEF muna kurume chinopa vadzidzi nevadzidzisi mukana wekushandisa nzira dzepamadande mutande kuenderera mberi nedzidzo kunyange vasingakwanisi kuenda kuzvikoro nekuda kwedenda recovid-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.